nyika yeamerica ndiyo inoita mari zhinji kumabasa ezveutano kungave kuri imo muwho kana kubatsira mabasa ezveutano kunyanyanyanya takatarisa nezvedenda rehiv munyika yedu yezimbabwe saka kubuda kweamerica muwho chinhu chinokwanisa kuomeserwa isu vemuno kuafrica nesu vemuno muzimbabwe nekuda kwekuti mari yeamerica iyo yaicontributa mari inoita chidimbu che15 yebhajeti yewho zvoreva izvo kuti mabasa ewho achange aakudzoserwa mumasure nekuda kwekuti mari zhinji yaibva kuhurumende yeamerica izenge isisipo
pangaitwe sei nehurumende kugadzirisa dambudziko remari inenge yakushomeka mubhajeti
nhauye mabhajeti anobva kumari yedu isusu sezimbabwe inhau yatagara tichitaura kuti dai hurumende yange ichikoshesa kuisa yedu mari mabasa ezveutano madonors kana kuti mapartners vozongouya kuzoita compliment kana kututsira pane zvedu zvizhinji zvatinenge taisa isusu asi tinoona kuti makore gore rega rega nyika yezimbabwe haitombokwanisa kana kumita yatinoti abuja commitment iya ye10% zvichireva kuti mari yatagara tichiita isusu kumabasa ezveutano yagara iri shomanini zvakanyanyisa asi zvaitwa neamerica ndoda kuti ichenjedzo yapiwa kuhurumende yezimbabwe nehurumende dzakasiyana dzemuafrica kuti dzatikoshesei mabasa ezveutano nekuisa yedu mari kubva kumabhajeti kumabasa ezveutano madonors kana kuti shamwari dzinozouyawo dzichitibatsira dzona isu varidzi vechiro tinetaisa mari zhinji ivo vozongotutsira chete
iyowo mitero yakawanda wanda iyi iri kutorerwa mushandi navancube mungati iri kunyatsoshandiswa nemazvo here
tinoona kuti ivo vamuturipa chezvavo vamubvedza kuunza tingati mainnovations iye zvino izvi tirikuona kuti kuno muzimbabwe taane sugar tax tine zvekare health levy inobva pakushandisa maairtime nemadata bundles nezvekare aids levy munyika yezimbabwe asi zvinenge zvakakosha kuti mari dzese idzodzo dzana sugar tax dzana health levy ngadzishandiswe pajekerere vanhu vachiona nhau yetransparency neaccountability zvinobetsera izvozvo kuti vanhu vese ava vari kucontributa mari idzodzo vange vaine chivimbiso chekuti mari dzedu dziri kushanda zvadzinenge dzakatarirwa kuti dzinge dzishanda.